Bari kutungamira sarudzo dzevatungamiri venhabvu veZifa Electoral Committee vazivisa kuti vave kutambira mazita matsva kubva kuzvikwata zvemupremier soccer league kuti vanyorese vavari kuda kuti vatungamire sangano iri kwemakore mana anotevera. Mugwaro ravaburitsa sachigaro wekomiti iyi vavhusi Vhuma vanoti vari kupa zvikwata kusvika musi wa 3 Nyamavhuvhu kuti vanyorese vatungamiri vavo vachiti ivo sarudzo yacho ichazoitwa musi wa 9 Gunyana. Sarudzo iyi yaifanira kuve yakaitwa nemusi wemugovera uchangodarika asi ikamiswa mushure mekunge veZifa Electoral Committee ivava vati vainge vasina kufadzwa nekudomwa kwemutungamiri weCapes United Vafarai Jere avo vanga vari vega pachigaro chasachigaro. Komiti iyi inoti yakaona kudomwa kwavaJere kusina kuitwa mugwara izvo zvavamanikidza kuti vatangise patsva nzira yesarudzo iyi. Vanoziva zviri kuitika vanoti vaJere vakadomwa nedzimwe nhengo dzemuZifa Board kwete nezvikwata zvemugungano remupremier soccer league sezviri pamutemo. Achasarudzwa kutungamira PSL achatora basa rakasiyiwa navakeni mubayiwa avo vakasiya basa kuDynamos uyezve achange ari nhengo zvekare yeZifa Board. Mapazi SNB muZimbabwe gore rino ari kusarudza vatungamiri vatsva asi aimbove kapteni nemurairidzi weMaurias Misheki Dzambwa anoti mhuri yenhabvu inofarira kusiya tsika yekusarudza vanhu vane mari ichisiya vane ruzivo rwenhabvu.
Tiri kuti chimbosiyai zvemari ivai neruzivo rwebhora.
Aimbove mubati wepembe mupremier soccer league vasemhwamandawana vanoti nhabvu yave kuda kutungamirwa nevanhu vakamborairidza zvikwata kana vakambotamba nhabvu kana zvavo vakambobata pembe kwete munhu wese wese.
Bhora tirikutarisira munhu anoziva bhora, mitemo yebhora, anove munhu akambotamba, akarikocha uye akariadministreta. Chinokwanisa kusabhura chimwe pazvinhu zvandataura izvo, hunge munhu akamborefura bhora kana kukocha, munhu ane ruzivo rwebhora.
Sarudzo yevatungamiri veZifa Board ndiyo ichapedzisira kuitwa musi wa1 zvita. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariatsi.